vamawarire avo vakasungwa svondo rapera panhandare yendege yeHarare International Airport vanzi vabhadhare mari yechibatiso inoita mazana matatu emadhora uye kuti vasiye pasipoti yavo kudare. Mutongi wedare vaClement Piri vati vamawarire vanofanira kuzvipira kumapurisa kaviri pasvondo. Vamawarire vanonzi vakashandisa dande mutande vachikurudzira veruzhinji pasi rose kuti varatidzire kumusangano weUnited Nations General Assembly wakaitirwa kuNew York gore rapera. Hurumende inoti izvo zvinoratidza kuti vamawarire vaikurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende yavamugabe. Vamawarire vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti chavari kuda chete ndechekuti vamugabe vachisiya basa vachiti vatadza kutungamirira nyika zvakanaka. Vamawarire vakambosungwa gore rapera asi nyaya yavo yakaraswa nedare redzimhosva ichiti kodzero dzavo dzainge dzatyorwa. Vakabuda munyika gore rapera vachiti vari kutyira upenyu hwavo. Pavakadzoka nechitatu chapfuura vakabva vasungwa vachingosvika panhandare yendege muHarare. Vamawarire vanonzi vakashandisa dande mutande vachikurudzira veruzhinji pasi rose kuti varatidzire kumusangano weUnited Nations General Assembly wakaitirwa kuNew York gore rapera. Hurumende inoti izvi zvinoratidza kuti vamawarire vaikurudzira kuti veruzhinji vapandukire hurumende yavamugabe. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, nyaya yakakwidzwa kudare repamusorosoro negurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro vajonathan Moyo yekuti komisheni inorwisana neuori yezimbabwe anticorruption commission haina simba rekuvasunga yakudzirwa kumberi nedare sezvo mapepa akakwidzwa kudare nemagweta avamoyo anzi anga asina kunyorwa manhamba pamapeji. Nyaya iyi ichadzoka mudare muzuva risina kutarwa nedare. Vamoyo vari kupomerwa mhosva yekushandisa mari inoita zvurumazana mana zvemadhora kubva muhomwe yezimbabwe manpower development fund zvine uori mukati asi vari kuramba nyaya iyi vachiti vakatora mari iyi vachinopa vanotambura kucholocho pamwe nekutengera mazishe nemasabhuku kunzvimbo iyi mabhasikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.